Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chivabvu 19 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika, asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vayamasene Munangagwa vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera.
Pakupera kwomwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Campaign igotanga nemutsindo.
Bato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinokundikana kuparura manifesto yaro muHarare, richiti nhengo dzaro dzatyisidzirwa nevechidiki vebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Prince Harry vekuBritain vanochata namuzvare Meghan Markle vekuAmerica. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chatanga nhasi dzimwe nzvimbo mudunhu reMashonaland West dzisina magwaro ane vanhu vakanyorisa kuvhota aya, uye kuine vanhu vashoma vari kutarisa mazita avo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo zhinji dzekutarisa kuti mazita akanyorwa zvakanaka here uye kuti arimo here mugwaro revavhoti dzine matende dzanga dzisina zvinhu zvekushandisa zvinosanganisira magwaro akanyorwa. Nzvimbo dzanga dziine zvekushandisa zvose dzanga dzichivhakachirwa nevanhu vashoma pane vari kutarisirwa. Munhu wese anosungirwa kuti atarise kuti zita rake rakanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota iri. Dzimwe nzvimbo mudunhu reMakonde dzanga dzisati dzavhurwa pasvika nguva dzemasikati sezvo vashandi veZEC vanga vasati vasvika. Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Lovu vanoti dzimwe nzvimbo dzanga dzisati dzavhura nekuda kwekushayikwa kwezvekufambisa pamwe nemafuta edzimotokari ayo ari kushayikwa munyika yose.
Asi tine machallenges etransport atakasangana nawo as a province. CMED has had faced a lot of challenges in mobilizing mota dzakakwana. Asi despite machallenges wayo takaedza nepatinokwanisa napo kuti vanhu vakwanise kunge vari paground nhasi uno musi wa 19. Mamwe masenda anogona kunge adeployiwa nhasi kureva kuti zvivari kusvika. Masupervisor ari kuwana mota ari kubva atira nemaitiro yese iya kuti vanhu vakwanise kunozotanga basa ravo zvakanaka. Saka ndingangoti pari zvino vanhu vese vave paground basa redu rakufanira kuchitanga zvakanaka. Saka tiri kuti izvozvo zvamboti dzosera kumashure kuti vanhu vedu vaende paground.
Van Love vanoti chirongwa chavari kuita hachisi chekutarisa mazita evanhu vakanyoresa kuvhota chete, asi kuti mazita iwayo akanyorwa zvakanaka here. Van Love vanoti vanhu vanofanirwa kutora mukana uyu kuti vanyoresewo kuvhota kana vachinge vasati, uye kuti vachashayiwa mazita avo vane mukana wekunyoresa zvakare.
Inspection exercise ndo mukana watiri kupa kune vose vakaregister kuti vakwanise kuya kuzonoti mazita avo arimo here muvoters roll, uyezve kana arimo akanyorwa zvakanaka here. Then kune vaya vakaregister vachashayikwa muvoters roll irori for various reasons.
Vanhu vakanyoresa kuvhota kune dzimwe nzvimbo vanokwanisawo kuchinja kwekuvhotera muchirongwa chiri kuitwa ichi. VaPesi Nyamandwe mumwe weavo vashanyira nzvimbo dzeZEC vachida kuchinja kwekuvhotera.
Takarehiza tiri pabasa, saka takachinja basa takuya kunoko, hatichagare ikoko. kaslipi kavakarasika saka vati unoregister futi unoregister pamanyama saka vangoti tende muregister futi pachipa manyama ne proof of residence saka vasezeyo iribozva hapana chakaipa chandaona.
Vamwe vanokwanisawo kuona kuti vakanyoresa kuvhota here vachishandisa nhare mbozha dzavo. Munhu anokwanisa kufona *265# obva aisa nhamba dzake dzechitupa ozoisa gore rekuzvarwa. Zekinoti panzvimbo dzose dzakavhurwa muwadhi yega yega munenge muine nzvimbo imwe chete inokwanisa kuti vanhu vanyorese kuvhota sezvo pasiri pose panzvimbo dzakavhurwa pari kunyoreswa. Chirongwa chekutarisa kuti mazita akanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa29 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, kumasvingo chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti ichi chinonzi hachinawo kutanga sezvanga zvakatarisirwa sezvo ZEC yakundikana kuwanisa zvekushandisa mune dzimwe nzvimbo paine nguva. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Mudhorobha remasvingo, dzimwe nzvimbo dzanonoka kuvhurwa mushure mekunge zvikwanisiro zvakaita sezvigaro pamwe nemagwaro evavhoti zvanonoka kuendeswa neZEC. Apowo vagari vazhinji vanga vachiuya mumwe mumwe zvichiratidza kuti vazhinji havasi kuziva nezvechirongwa ichi nekuda kwekuti hachina kunyatsoshambadzwa. Vamuranganwa Chanyau vekuwadhi 3 mumasvingo vati vaongorora zvinyorwa zvavo asi basa rambononoka kutanga.
Ya, inspection ndaita ndikaona zita rangu ririmo, but patanga process painge ichifanga kutanga na 7 AM. Zvinhu zvasina kurongeka, vanga vasina furniture, then mamwe mapremises anga akavhagwa zvichiratidza kuti zvasina kunyatsa kurongeka.
Asi vamwe vakaita savaCrispin Mutya vakuru vanoti kunyange pambononokwa chirongwa ichi chakanaka zvikuru uye chazofamba zvakanaka.
Ndinoona zvinhu zvacho zvakarongeka zvikuru sazvingatombobviri zvekuti dai vanga vashambadzira kuti vanhu vave vanouya vakawanda vachiona mazita avo. Mazita avo akabhukiwa zvakanaka zvirimo. Ndangomirira kuti ndione kuti zvakamira sei pakuvhota panditovhotera pandiroda.
VaInnocent Taweni vakurudzira boka reze kuti rivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa ichi vachiti vanga vasingatozivi nezvacho asi vazongosangana nacho vauya kuzvitoro kuzobvisa bhabharazi. Zvichakadaro, vamwe vanoti chirongwa ichi chatanga chakanoita nekuti vashandi veZEC vakabva kuhurumende vari kuita basa iri vari kushanda vasingafari zvichitevera kudzikiswa kwakaitwa mari dzavanofanirwa kubhadharwa pazuva. ZEC yakaudza vashandi ava vazhinji vavo vakaita basa rekunyoresa vavhoti kuti yaida kudzikisa mari kubva $30 kusvika $20 ichiti yaita izvi nekuda kwekuti hurumende haina mari. Izvi zvinonzi hazvina kufadza vashandi ava vapika kuti vachashanda zvishoma nezvishoma semumwe mushandi wavo ataura neStudio 7 akaramba kudomwa zita rake. Studio 7 yakundikana kubata mukuru weZEC mumasvingo vaZEC Pudurai kuti vatipe pfungwa dzavo pane zvaitika nhasi. Asi amai Priscilla Chigumba vanovesa chigaro weZEC vakabvuma kuti mari yevashandi yakadzikiswa asi hapana zvavaikwanisa kuita nekuti hurumende haina mari. Chirongwa ichi chatanga nhasi nyika yose uye chinopera musi wa29 chivabvu. Asi vamwe vanoti chakaramba chichiitwa nechinono uye chisina kuwedzerwa kushambadzwa vazhinji vachatadza kuongorora mazita avo kuitira kuti vanenge vasina kunyorwa zvakanaka vakwanise kunyora patsva pachirongwa chekunyoreswa icho chakawedzerwa nzvimbo dzekunyoreswa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaudza mhomho yevatsigiri vebato ravo vaungana munhandare yeSakubva kwaMutare kuti vachatara zuva richaitwa sarudzo mumasvondo maviri ari kutevera kana kuti mukupera kwemwedzi uno. Mutori wedu wenhauloedha mwoyo anotipa nyaya iyi.
VaMunangagwa vanoti vachazouya zvakare kwaMutare mumasvondo mashoma anotevera kuzokambena mushure mekunge vatara zuva richazoitwa sarudzo.
Pakupera kwomwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Kuta kampeni igotanga nemutsindo panguva iyoyo. Tozouya kuno kuManicaland toita kampeni zvino yokuti mikono ndivanani munyika zvobuda pachena. kumazvonaka.
Vanoti vanhu vanosungirwa kuramba vakabatana pasina kuita mirizhonga uye kubatana sezvavakaita pakabva varobat Mugabe pachigaro vachiramba vakaita runyararo kudzamara sarudzo dzapera uye nariini sevana vamwe chete veZimbabwe.
Ndori nofana kutitungamirira zvido zvevanhu ndozvatofana kuchenjera kuchengetedza nokumeka shure kuti hurumende yagadzirisa zvido izvozvo. Iko zvino hongu ndinokutendai zvikuru nekuungana kwamaita. Haisi rali yataa takarangara kuti ndatoshamiswa kuti munouya makawanda ini 1 minute yamanzwa vakawanda kudai. Ndinokumbira kuti patinenge taita proclamation ye elections in 2 weeks time tichauya kuno zvakare takukambena kuti umwe neumwe anovimba kuti Zimbabwe ndeyake, Zimbabwe inhaka yatinofanira kuchengetedza isu vatema vomuno munyika. Isu tine nhoroondo yekuziva kuti takabva kupi, tiri papi, tichaenda kupi. Tinofanira kuti musi wakuvhota ndichakuudzai kuti ndirini.
Mutungamiriri wezanu PF ava vanoti kushandura zita rekamba yemagamba ye 3 Brigade Barracks vachipa rimwe zita kucherechedza rimwe remagamba akarwira rusununguko rweZimbabwe uye kuvapa ruremekedzo rwakakwana kuitira vana vemangwana kuti vazoziva nhoroondo yenyika. Vanoti izvi zvinotevera kupiwa zita kwedzimwe nzvimbo dzinosanganisira KG6 iyo yave kunzi Josiah Magama Tongogara uye Zimbabwe Defence College yave kunzi Yason Ziyapapa Moyo.
Kuzoremekedza ku 3 Brigade yamunoziva iri kunoku yakunzi Herbert Tepo Barracks, kuti chizvara nechizvara chiri nhasi nechamangwana nechichazovuya zvetese taenda vachayeuka kuti kune gamba rakatanga hondo rainzi Herbert Tepo. Ndozvataita izvi hongu tapedza makore akawanda tisina kuzviita, asi chiripo ndechekuti tazozviita. Takaita zvimwe chete zvakadaro inonzi KG6 kuHarare, yainzi King George 6 kuHarare. Takaipa zita rokuti Josiah Magama Tongogara angari mukuru wedu muhondo.
Vamunangagwa vanoti vashandi vehurumende havafanirwi kuramwa mabasa nhando sezvakaitwa nevana mukoti apo hurukuro dzichiri kufambira mberi dzekuwedzerwa mari. Vanoti kuita kwemanesi kwakapa kuti vakawanda vafe, izvo zvaisafanirwa kuitika. Vatsigiri vezanu PF vanosanganisira vaIvin Mbengo vange vari pamusangano uyu vanoti vanofara nemashoko emutungamiriri wavo sezvo achiyananisa nyika yose.
Masoko atarwa nemutungamiriri wenyika masoko akanaka ekukurudzira rudo nekuramba kuvengana nekuramba mhirizhonga uyezve nemasoko iwe kuti tiri kuda kuti tirambe takayanana kwete munyika ino chete asi nesadhaki neinternational community.
Mumwe mutsigiri wezanu PF muzvare Rebecca Chiutsi uyo angari musakubva nhasi anoti afara nemashoko avamunangagwa sezvo achipa hwaro hwamangwana uye netariro kuvazhinji kunyanya mashoko ekubatana avataura.
Mashoko aidhi munangagwa taona aine chiedza noupenyu hwedu, taona zviri zviro zvichatisumudza mangwana.
Mumwe wevatevedzeri vamunangagwa retired general Constantino Chiwenga vachitaurawo nhasi vakurudzira ruzhinji kuti rikuvhotera vamunangagwa nezanu PF sezvo vaine muono wakanaka wenyika kupfuura mamwe mapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro wezanu PF mudunhu remanikaland vamike Madiro vachivhura musangano uyu vaudza veruzhinji kunyanya nhengo dzezanu PF dzine nyunyuto nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari kuti nhasi range risiri zuva rezvichemo izvo zvisina kunyanya kufadza vane nhunha dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loeda Moyo.
Ba Batore MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe nhasi ratadza kuparura gwaro raro rekutsvagisa rutsigiro musarudzo dzegore rino muHarare, kana kuti manifesto, richiti nhengo nevatsigiri varo vadzivirwa kana kutyisidzirwa kupinda musangano wekuita izvi nevechidiki vebatore MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Musangano wekuparura chirongwa ichi kana kuti manifesto iyo ine zita rekuti Building an Economy to Support Economic Transformation kana kuti BEST wange uchifanira kuitwa kuNelson Mandela Hall muHarare Showgrounds. Asi vanhu vashomanana ndivo vakwanisa kuungana, uye munyori mukuru webato iri vaNixon Nyikadzino vaudza vatori venhau kuti vave kuzoparura chirongwa ichi pazuva richaziviswa nekuda kwekuti vanhu vatadza kuuya sezvo vavhundusirwa kana kurohwa.
Zvatoitika nhasi nezvatiri kuhwa zviri kubva kumativi mana enyika nekumativi mamwe enzvimbo dzatinogara dzemuno muHarare zviri kureva kuti Vanguard yatumigwa kuzonetsa nekukanganisa nekukonzera bvungamupopoto panyaya dzedu dzokuti isu tinge tiri vatungamiriri vebato rokuzvitonga kuzere reMDCT.
Pasvika Studio 7 pange pachifanirwa kuitirwa musangano uyu pange paine vanhu vashoma, uye mutungamiri webato iri muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato iri havana kutombosvika panzvimbo iyi. Vanyika dzino vati bato ravo richaramba richiita mumwe musangano yekutsvaga rutsigiro mune mamwe matunhu. Munyori wechikamu chemadzimai mubato iri muzvare Linet Mudewe vati zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muHarare nekuti ndimo mune muzinda weVanguard.
Vanguard iri based and headquartered in Harare, not in Manicaland, not in Bulawayo. So that is why Vanguard yakwanisa kuchityidzira vanhu vemusangano wedu muHarare nekuti Vanguard iri based in Harare.
Asi vaDanford Ngadziore, munyori mubazi revechidiki muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reHarare, varamba zvataurwa navanyika dzino vachiti bato ravo rakabatikana nekuongorora kuti nhengo dzaro dzaenda here kunoongorora mazita adzo mugwaro revavhoti, pamwe nekuti vasina kunyoresa kuvhota vaende kunonyoresa. Vaangadziore vaudza Studio 7 kuti muzvari Kupe nevamwe vavo vanofanira kudzoka kumusha kuzoshanda nevamwe.
So whatever zvotaura Mike Kupe netimu yavo ndorasonge vava vanhu vashaya pokuguma, vaiva vanhu vatsvaga vanhu mumakonzeni vakavashaya. Vanhu haangoteri munhu, vanhu haangoteri munhu asina pundutso, vanhu haateri munhu asina kana zvaanovapa. So therefore ndiri kuti ini mayouth eHarare hakuna kana muyouth 1 achidzira Mike Kupe. Mayouth eHarare mayouth vari preoccupied nekuti nyika yeZimbabwe isununguke.
Muzvare Kupe navachamisa vakapokana kuti ndiani wotungamirira bato iri, zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru avo vave kutungamira bato ravo reNational People's Party nhasi vaparurawo gwaro rehwaro hwavachatevedzera mukutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
PRC chitima cherusununguko ngaiende ngaiende.
Vachitaura pakuparura kwavaita gwaro ravachashandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino kana kuti manifesto yebato ravo kudotito mudunhu reMashonaland and Central nhasi, amai Mujuru vati mubatanidzwa wavari kutungamira wePeople's Rainbow Coalition uchasimbaradza nyaya yebudiriro munzvimbo dzose munyika.
Isu sePRC mubhuku riya rafambiswa apa tiri kutaura kuti budiriro ngaiitwe paward level. Hatidi budiriro inonzi ichaitwa Harare. Isu vekuno kwado tito Mandau and West Constituency ndisu topota tichinzwa nyama ichinhuhwirira ichibva Harare. Vana vedu mufunge vanotofitwawo nematama zvamunoona. Madzimai edu musavaone vakadai. Vanhu vanoda kushanda zvinhu zvavo. Tiri kuda kuti chimiro chemunhukadzi, chimiro chemunhurume, chimiro chemwanakomana mwanasikana chidzorerwe pachinzvimbo.
Vatiwo vakazvipira kuita mushandira pamwe nemamwe mapato kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzegore rino.
Tiri kugara nguva nenguva tichitaridza vamwe vedu kuti kubatana chete ndo chinhu chikuru. Tiende kunovhota tivhotera chinhu chimwa chete. Tione kubvisa mhungu mugumbeze iyi. Yanetsa. Yanetsa.
Amai mujuru. Vatiwo vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vave kuziva chokwadi chekuti vaEmerson Mnangagwa avo vave mutungamiriri wenyika ndivo vaironga zvekupidigura hurumende yavo, kwete zvavakadzingirwa muZANU-PF vachinzi vaironga kupandukira vaMugabe.
Vakazondisheedza vaMugabe, vakandiudza mvanga makomwe dzakaita kuti navo wavo musoro wakanga watendererwa vachifunga kuti ndini ndaida kuvabvisa pachigaro. Zvino hatina kuzoona here akavabvisa pachigaro? Aha, ndo zvandakavabvunza ndikati zvandakakuudzai mashoko angu ekupedzisira tichiparadzana musi wa1 December 2014. Anditi ndakakuudzai baba kuti chaiyo mvanga makomwe tichaibata. I'm going to kneel and pray for that day. So I prayed. Saka zvokunzi mai mujuru vakadzoka kuZanu, uko kune madzeketembwe uko. Uko kune madzabidi uko. Uko hakugarike uko. Isu vamwe tisina miromo yakapinza hatikwanisi kugumana nawo mapendekete. Takati zvatinoda isu ngazvinge zvina Mwari mukati. Zvatinoda isu ngazvinge zviri zvokuendesera Zimbabwe mberi. Hona itadari kwa nyangwe neMalawi, nyangwe neZambia neMozambiki endi zvichirevei.
Zvichakadai, amai mujuru vati ruzhinji rweZimbabwe rwaona chitsvuku kuburikidza neutongo hweZANU-PF, vachiti vakabva neko kumunga hakuna ipwa. Hapana chichakwaniswa kuitwa neZANU-PF mukugadzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 kuDotito. Ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Zvinotomboenda kuna Marvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 kuti tinzwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe mufundisi vari kuita ivo mabasa anonwisa mvura ekudzidzisa madzimai nezvemabhizimisi uyezve vachibata zveshoko. Regai tiende kwa vari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
Tarangu ndinoitwa Pastor Abigail Magwenzi, ndiri founder and president of Rock the Red Business Hub.
Mataura imi kuti munoita zvekereke, zvakazofamba sei kuti mupinde mune zvemabhizimisi?
Mwari vakandituma, ndakatanga ndiri kubusiness woman marketplace. Ndikatoita Zimbabwe National Chamber of Commerce Business Woman of the Year. Kwakundidana Mwari, kwakundisa kuBible School, ndakuita mufundi, ndakuita mufundisi kuZayoji. Ndokanaka ndichipasta full time. Iko zvino manje Mwari vanditendera kuti ndidzokere back kumarketplace. Ende tiri kuona madzimai ari kuuya nehuwandu hwavo.
Zvirongwa zvipi zvamuri kudzidzisa madzimai?
Tine masectors akatowanda tiri kucover semadzimai. Tine agribusiness, minerals and mining, tourism, beauty, fashion. Tine health, tine zvakangosiyana-siyana mapato 15 atiri kudhira nawo kuti munhu wemukadzi asimukire.
Saka vanenge vachida kushanda nemi vanokuonai kupi?
Isu tirimo mutown pacharge office paye pa3 South Avenue kona Ines Terrace, second floor paold customs house. Ndo pane ofisi yedu, ndo patinotrainera zvimwe, zvimwe tinoenda kunze. Tinoda kutoti munhu wese wemudzimai kana ari disabled ave ari munhu anokwikwidzawo nevamwe. Saka chimwe chakaita manje ndechekuti mavelas tati isusu semadzimai ndisinoshandisa zvinhu izvi. Isusu tikagadzira kampani yakugadzira madetergents iwayo ekutoisa mashops anonzi ma8bs dishwasher, 8bs fabric softener, 8bs trairi green bar rinenge richinzi 8bs, zvakasiyana-siyana matile cleaner, mapine gel. Detergent yese waungangofunga inoshandiswa nemunhu wemukadzi ndeye yatinenge tichidhila nayo. Zvese izvozvo zvinenge zviripo, maengine cleaner, tinenge tichigadzira mashampoo, tinenge tichigadzira isusu tichiisa mumashops. Saka tiri kuti isusu we are a brand with a burden. Ndo pay offline yedu nekuti une choice semunhu wemukadzi kuti ndotenga chii chandinoshandisa mumba mangu. Because ukatenga product yedu yema8bs zvinoreva kuti watituma kunobatsira mukadzi ari kubhinga, ari kukwesha hari yake nedota nemahuswa. Usati tino kuti tinomutraina ikoko kuti ave business woman ikoko, agadzire madrinks emucommunity iyoyo, maflavored drinks ekuendesa vana kuchikoro, agadzire kana mahewu anopakejika. Tinenge takuenda nema8bs, tinenge takuenda nemaskills kugadzira makendle, kugadzira floor polish, kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvekuti zvishandiswe. Shoe polish yeso iyoyo tinenge tichigadzirisa. Tichagadzirisa madzimai zvinhu zvinenge matomato sauce, tichitraina munhu wemudzimai kuti ainacho chiri maari chaari kunzwa kuti anoda kuita, kana riri dovi ngarikwikwidze riendewo musupermarket. Saka tinovadzidzisa zvese izvozvo. Saka isusu tiri kuti urongwa uhu une madzimai ari kumira nechirongwa ichi, ari kuzvipira kuti isusu toda kusumudza mumwe mudzimai. Saka toda kuti madzimai ese emuZimbabwe mavanogara imomo vema8bs vave mabusiness people, achitoita something chaanokonzeresa. Kumaruva uko tinoticha maunderground avens, tovarakidza kuti unoita sei underground avens. Tinovaticha underground sirichi nekuti unoita sei kuti mvura yako irambe ichitonhorora iri pasi. Saka hapana watinoda kusiya, tinoda kuti titore mudzimai wese kugadzira mukaka wakakora unotengeseka, unopakejeka uri kumusha. Iko zvinoka world yese yangobatanidzwa nefoni, iri munhu ane smartphone kumusha atopinda musaizi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zuva guru raPrince Harry vekuBritain namuzvare Meghan Markle vekuAmerica razosvika apo vaviri ava varoorana nhasi mugovera muguta reWindsor riri kunze kweLondon. Prince Charles, baba waPrince Harry, ndovafamba nesvitsa vachinoipereka kumurume wayo. Meghan, uyo anove chizvarwa cheAmerica, aimboitawo zvemitambo yemafirimu uye atenda kuti baba vake vange vasingakwanisi kuvepo pamuchato wake nekuda kweutano hwavo husina kumira zvakanaka. Zviuru zvevanhu zvaungana muguta iri apo zvanga zvichipa makomborero azvo uyewo nekuedzawo kuona vachati ava. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika, asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera kana kuti kupera kwemwedzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Gives Dube.
Soku isika atisenda